vashaura nevatori venhaupa State House nezuro manheru mushure memusangano wavakaita nemutungamiriri weEquatorial Guinea vaTeodoro Obiang Nguema Mbasogo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hapana zvitsva zvavakazeya navambasogo munhaurirano dzavakaita kunze kwekungosimbaradza ukama hwagara huripo pakati pezimbabwe neEquatorial Guinea vasati vatora matomho kubva kune raibwa vamutungamiriri wenyika varobert mugabe
ndozvandataura kuti tagara tichingowirirana ticharamba tichingowirirana tichasumudzira kuwirirana
vambasogo vakaudzawo vatori venhavo kuti kudyidzana pakati pezimbabwe nehurumende yavo kucharamba kuchienderera mberi zvisinei nekuti zimbabwe yave nemutungamiri mutsva vambasogo avo vaitaura vachiturikirwa vakati hurumende yavo iri kutsigira zvirongwa zviri kuitwa navamunangagwa zvakanangana nebodiriro yenyika zvichakadai vambasogo vakatarisirwa kuita musangano navamugabe avo vavaidyidzana navo zvikuru vasati vatorerwa masimba eutongi navamunangagwa zvakakonzera kuti pasave nekuwirirana pakati pavamugabe navamunangagwa musangano uyu wakatarisirwa kuitirwa kumba kwavamugabe kublue roof kuborodeo mangwanani ano zvichakadai vane ruzivo nezviri kuitika mukushanya kwemutungamiri weEquatorial Guinea vanoti vambasogo vatumwa nemashoko kuna vamugabe abva kuna vamunangagwa ane chekuita nekuti vamugabe navamunangagwa vayanane pakubvutirana kwavakaita masimba asi mwenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamauven mukudu avo vanoshanda vakazvimirira vanoti havaone vambasogo vachikwanisa kuita mutongi gava pakati pevaviri ava vamugabe navambasogo vane ushamwari hunobvira kure uye vambasogo vakambobatsirwa navamugabe masoja emuno paakabata ndege yaiva nevanhu vainge vakatakura zvombo zvekunopidigurisa hurumende yavanguyema kumalavo
nemamiriro akaita nyika izvizvi ndoona sekunge zvicharamba kubudirira nekuti vamunangagwa varoda kunge vachiita ravari kuti reengagement yekutaurirana nevekunze kwenyika vatingati vari kuwest avo vakaita sana britain nanaamerica vasingadyidzani zvachose navambasongo saka ndinoona sekuti zvichange zvichienderana nekuti vambasongo vacho vanenge vachida kuti kutaurirana kwavamunangagwa navamugabe kunge kuri kwenyaya dzipi asi kana kuri kwenyaya dzekuti vadzokere kune zvavanga vachingoita mazuva aitonga vamugabe ndoona sekunge zvicharamba nekuti vamunangagwa vanenge vachidawo kuratidza kunge vari kushandura zvinhu kunyange zvinhu zvisiri kushanduka asi vanenge vachida kupa vekunze ruwara rwekuti vanenge vari kushandura zvinhu vambasongo futi ndoona sekuti pamwe munhu anga ainoo mainterest ake ebhizinesi muno saka pamwe ndo zvavanenge vachida kunge vachiedza kuyananisa kuti zvavo zvirambe zvakanaka asi panewo mainterest akawanda edzimwe nyika nemainterestwo enyika saka ndoona sekuti zvinogona kunetsa kutaurirana kwacho
izvi zvatsinhirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano revolutionary research institute of zimbabwe vachenesani mutungagwa
vambasogo handioni vari ivo munhu angave nechekuita nenyaya chekutanga vamugabe havasiri vatinoti head of state uye chechipiri gakava ramugabe navamunangagwa kuona kwangu igakava rinogona kukwaniswa kana nana father mukonori semuenzaniso atingati mountain of mediators tikada kutariswawo muregion yatiinayo muno musouthern africa tine vepadhuzewo vanokwanisa kuita basa iroro tomboti pange pachida watinoti mediator tina golden president tine vakuru vakuru vesouth african government haangauye zvake ramaposa ari iye asi kunowanzove nemumwe angamumiririri saka handingaoni zvichienda kwese koko uyezve inini kuona kwangu vamugabe kana vaine gakava namunangagwa harisi gakava ringachanyanyoita kuti nyika isamhanye pari zvino nokuti vamunangagwa varingomiriwo nezano maelections ari kuuya vamwe vari kuti gakava iro rinogona kuita kuti pasplit kwevhoti new patriotic front zvakadaro zvakawanda wanda asi handi gakava kuona kwangu inini ringade kuti ribatwe nomwe munhu wechitatu pakutaura pano ende uyezve inini amugabe zvinhu zvavari kuchema nazvo zvizhinji va watingangoti wo citizen wemuZimbabwe kana vaine zvavanochema inekuona kwangu vanongonovhotawo semunhu wese kana vari kuchema nezvavo zvinhu zviri personal zvakaita sedzimari nemaassets ungave zvakatorwa aringavewo zvakare basa rapresidendi ari panguva ino kutarisa zvinhu zvakadaro aripo mapato ehurume mastructures egovernment anokwanisa kuzvitarisa zvinhu zvakadaro saka handione kuti gakava igakava ringatsvitse kwese ikoko
vapedza kusangana navamugabe vambasogo vakatarisirwa kusangana zvakare navamunangagwa vasati vaoneka kudzokera kunyika kwavo nhasi wakare kupinda munyika kwakaita vambasogo nezuro kwakananganawo nekusvitsa chidimbu chepakati pegore kubva pakagadzwa vamunangagwa semutungamiriri wenyika muna mbudzi gore rapera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.